This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera anasi uri musi wesvondo chivabvu 1 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Vashandi vemuZimbabwe vanobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revashandi panguva iyo vashandi vakawanda vakarasikirwa nemabasa.
Izuva ratinotambira isu vashandi vemunyika yeZimbabwe tine miono miviri. Muono wokutanga une kamufaro maererano nemaachievements andingangofunga kuti iwayo tikanyatsokuashandisa zvakanakisisa.
Bato reMDCT roshushikana nekusagadzikana kuri mukanzuru yeguta reHarare zvichitevera kudomwa kwava James Mushore semunyori mukuru wekanzuru. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC, tichikudzai zviri kuitika munyika. Vashandi vemuZimbabwe nhasi vabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revashandi reWorkers Day, panguva iyo vashandi vakawanda vari kurasikirwa nemabasa. VaKenya Sichemiarira vanove munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vanoti zvinosiririsa kuti vashandi vakawanda havasi kutambiriswa mihoro yavo uye vamwe vakawanda vakamiswa mabasa. VaShamiarira vanoti sesangano vane mhemberero dzakawanda dzavakaronga munyika kucherechedza zuva iri, asi gungano guru ranga riri kuchiredzi. Vanoti mangwana nemuvhuro sangano ravo riri kubatanawo nevamwe vashandi kumhemberero dzichaitwa nehurumende kunhandare yeRufaro muHarare, uko kuri kutarisirwa kutaurwa negurukota rezvemabasa nevashandi amai Priska Mpfumira. Ngatinzwei hurukuru yataita navashamuyarira pamusoro pezuva reWorkers Day.
Izuva ratinotambira isu vashandi vemunyika yeZimbabwe tine miono miviri. Muono wokutanga une kamufaro maererano nemaachievements andingangofunga kuti iwayo tikanyatsokuashandisa zvakanakisisa. Tinogona kuona dzimwe nhunha dzedu dzichipfundutswa. Ndiri kutaura ndakanangana nenyaya yeconstitution. Ndongade kuti vashandi vese vazvizive nemhuri yese Zimbabwe kuti constitution yedu yatave nayo, new constitution yatakaita nekopakiyai, yave kualawa kubvumira kuti munhu ane right yekuenda kunodimanda pei yake. Mune right to pay, mune right to collective bargaining. Ende unogona kutozvienda semushandi kana sevashandiri constitutional court muchipiwa determination ini madzitare edzimhosva. Sati ndichatisopembera ichocho. Kusuwa kwatinako ndekwekuti nyaya yekusevenza pasina mihoro yatekeshera munyika yeZimbabwe. Vashandi vose vari kushandira kuhurumende, vari kushandira kumaparasetal nevari kushandira kuprivate sector vari kuenda 8, 9 months, 10 months vasina mapei. Asi dambudziko harisi rekuti mapei ari kushaika. Mapei mihoro mari dzinenge dziriko but dziri kudyiwa nevashomanene kana kuti dzinenge dzakapfimbikwa dzichiiswa kwadzinonopfimbikwa kwatisingazive. So izvozvo tino inoshungurudzika zvakanyanya.
Tinoona zvakare kuti pane nhaurirano dziri kuitwa kana kuti kupokana kuri kuitika pamusoro penyaya yekuvandudzwa kweLabour Act. Munoiona sei nyaya iyi panguva iyo muri kucherechedza zuva renyu sevashandi?
Vamwe vanoita nekuti tinopindo imomo. Labour Act zvayo ini maonero maiviri aita anga akatinakira isu vashandi. Vari kunyanya kupokana nayo, ndoda kubva ndakudzengeserai vakandemire vashandirwi. Tinoti Employers Confederation of Zimbabwe, EMCOS, nemapazi ayo.
Vanga vari munyori mukuru wezftu vakenias Chamuyarira vari parunare nestudio 7. Bato reMDCT rinoti riri kushushikana zvikuru nekusagadzikana kuri mukanzuro yeguta reHarare zvichitevera kusawirirana kunonzi kwakaitika pakati pemakanzuro eguta iri pamberi pevanhu vakawanda kumusangano weUrban Councils Association of Zimbabwe wakaitwa kuulawayo panguva yeZITF. Mutauriri weMDCT vaobet Gutu vanoti chiitiko ichi chinoshoreka asi sebato vari kutorawo matanho akakodzera ekugadzirisa zvinhu. Uye vanoti vari kukumbira ruregerero kumhomho yeZimbabwe zvikuru kuvagari veguta reHarare. Zvinonzi kusawirirana kwemakanzura MDC kwakatanga mushure mekunge vakafanobata chigaro chameya veguta vaChristopher Mbanga vaedza kuti munyori mutsva weguta vaJames Mushore vabude mumusangano uyu vachiti hava vacherechedzi semunyori mukuru wekanzuro yeHarare. Asi vamushore vanonzi vakatsika madziro izvo zvinonzi zvakazopa kuti chikwata chose chekanzuro yeHarare chikandwe panze musangano uchienderera mberi. Ngatinzwei hurukuro yataita navagutu.
Chokwadi chacho Jonga ndechekuti zvinonyadzisa, handingadi kurova imbwa ndakaviga mupini. Nokuti isu sebato guru reMDC inotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai, vanhu vakawanda mhomho yose yevana veZimbabwe vari kutarisira kwatiri kuti tivabudise munhapwa mukutambura kwatiri kuita uku. Saka zviro kwazvo ndezvekuti isu tinonzwa kunyara nezvakaitika. Toda kuti titore mukana uno tichiti kuvana veZimbabwe tine urombo, tinokumbirirawo ruregerero rwenyu nezvakaitika kuBulawayo, asi isu seleadership seutungamiriri pane zvatiri kuita, pane zvatiri kugadzirisa kuitira kuti mangwana zvakaita saizvozvo hazvizoitika zvakare. Saka tinoti kuZimbabwe yose, mhomho yeZimbabwe yakateerera pari zvino, veduwe tine urombo nezvakaitika, tinokumbirirawo ruregerero rwenyu.
Vagutu, tichitarisa pamadande mutanda apa vanhu vari kugunun'una zvikuru nezviri kuitika mukanzuro izvozvi vachiti zvinoratidza kuti bato reMDCT harisi bato rakakodzera kuti ringe richizotonga nyika, nekuti zvinhu zviri kuitika mukanzuro yeHarare zvinonge zvichiratidza zviri kuitika mubato. Munotii nevanhu ivo?
Vanhu vanodaro handinganyanyopokana navo, nokuti sezvandabva mukutaura Jonga, isu sebato riri kutarisirwa nevanhu kuti tichatonga Zimbabwe. Pane maitiro atinofanirwa kunge tichiita anokodzera kuti vana vazveshuwa vaibva vabikwa hari yakwata yakuda kupakurwa vava kukwanisa kutonga nyika. Saka tikazoonekwazve tichiita matakanana, tichiita mahumbwe kunge akaitika kuBulawayo, zveshuwa vanhu vanobva vatanga kunyunyuta nokuti tsoropodza. Asi ndoda kuti vanzwisise zvekare kuti nyaya iyi inogadziriswa. Ndotora zvemukana uno ndichiti ndizivise vatereri vakateerera panhepfenyuro ino yavanhu yeStudio 7 kuti nyaya yavamushore inyaya iri pachena. Ndofunga kava kechina kana kechitatu ndichitaura pano panhepfenyuro. Ndoda kuti ndibudise nyaya pachena. LaJames Mushore ndo town clerk weCity of Harare.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mukuru weCenter for Resources and Development vaJames Mushore, vaJames Mupfumi, vanoti makambani akambomiswa kuchera mangoda kwachiyadzwa haana kusiya agadzirisa nzvimbo iyi. Vamupfumi vanoti makomba akanga acherwa nemakambani aya akangosiiwa akadaro, uyewo vachiri kutyira kuti mvura haina kuchena sezvo nzizi zhinji dzakakanganiswa nemishonga yaishandiswa mukucherwa kwemangoda aya. Ngatinzwei hurukuro yataita navamupfumi pamusoro penyaya iyi.
Pari zvino tinongonzwa kuti hurumende inenge yakaita chibvumirano nekambani imwe chete inonzi DMC. Hatina information yakati yakanyatsobudiswa pachena naminista wemine kuti kambani yapinda muconsolidation here kana kuti yakadzorerwa ichimaina sezvaainga ichingoita kare. Saka ipapo hatisatonyatsova nechokwadi chizere. Asi kune mamwe makambani ese akabviswa kwamarangi. Mapurisa ndo achiripo ari kuchengetedza makambani iwayo.
Tinoona kuti makambani aichera mangoda aya akanga achichera mamwe achiitawo nenzira dzaiita kuti imi vagari nemasangano akazvimirira munge muchinyunyuta kuti vari kukanganisa zviwanikwa yatingati environmental degradation. Pane kugadziriswa here kwakaitwa nemakambani akamiswa mabasa aya kuti vasiye vagadzirisa nzvimbo dzavaishandira?
Hakuna chakagadziriswa iri nyaya yeenvironmental degradation iyoyo. Makomba iwayo akangosiiwa akadaro. Even in this contamination nanhasi hakuna mvura yakanaka inonwiwa nevanhu masurrounding communities why. Hakuna chakaitwa. Uye zvebutirira vakaita vakangobuda chiripo chocho. Hapana kuitwa handover, takeover ine sarukano.
Avanga vari vaJames Mupfumi vanove mukuru wesangano reCenter for Resources and Development vari parunare kwaMutare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Clarice Maduku vanotungamirawo sangano re-Platform for Youth Development kuchisumba nje kumanika lenduku. Makadii mukoma Clarice?
Tinofara makadii zvenyu, tinofara makadii vateereri.
Aiwa, tinovimba vateereri vedu vari nani. Mukoma Clarice, tiri kunzwa kuti mune zvirongwa zvamuri kuita munharaunda menyu umo zvakanangana nekudzidzisawo vechidiki nenyaya dzekodzero dzavo nezvimwe. Mungatitsanangurire kuti munenge muchiita chirongwa ichi rini uye kupi?
Ndinoti vateereri vazive kuti sise musangano wePlatform for Youth Development tinoramba tichikurudzira kuti vechidiki vange vaine pfungwa dzakarongeka vachive vari pacenter pedevelopment yemacommunities avo. Saka musi wa7 May tichange tiine chirongwa chikurukuru chinenge chiitika pachegrowth point chatanga neclean up campaign yatinenge tichinhonga marara kuti tinge tichinge yakachena. Tapedza tozoita road show pamukati negrowth point. Chinangwa cheprogram iyi ndechekudzidzise vechidiki makodzi dzavo. Vamwe vechirungu vanoti the right to know, tine zvakawanda zvinati vechidiki vange vachiziva dziri kodzero dzavo yatingati right to know. Asi chikuru apa toda kuti tidzidzise vechidiki vanogara muchisumba nemuchipingi nenyika yese yeZimbabwe kuti vechidiki tine kodzero dzekugarisana zvakanaka neupfumi hwenyika yedu yatingati manatural resources. Kuchisumba ndikana kuti kuchipingi kunoema ishu zvakati kuti tinogarisana nerwizi runozosave river. Itinewa senatural resources uye kuchisumba nje kuchinyanswa kwamanzwa nyaya dzagara dzinoita kuti nevhura rakanakisa rinonzi ndoyo black basalt rock. Ndorisere mungazi ya kama watinauya negreenfield kuti vechidiki vange vachigona kugarisana neinvestors vachikona kugarisana nezveupfumi hwavo.
Ko ukama hwevechidiki ava nemakambani ari munharaunda menyu hwakamira sei?
Ndo mungada kuziva kuti isu vePlatform for Youth Development pane nguva yakareba tichida kuti vechidiki vange vaine ukama hwakanaka. Asi mungangoziva kuti ukama hwatagara tinahwo nevegreenfield ndo vaita kuti tinge tichiita mukurumbira inyaya yekuti zviripo zvakawanda zvavari kuita mabasa avo zvisiri pachena. Ndo saka tine campaign the right to know sekuti tine zvataidakarisira kuti vange vachipa mabeneficiation kune vechidiki nekuti vechidiki vanenge vachatarisa kunoshandawo kubasa ikoko. Pane zvino pane vari kunoshanda kubasa ikoko asi kutambira mari vechidiki vanenge vachatarisira kuti tizive kuti project yavo iyi ine ivhu rakawanda sei. Atingati hectrage vari kutiora pane makakatano yekuti hatizivi migano kutangira pako uchiperera papi. Saka ndopane kambira inonzi right to know. Saka pari zvino ukama hwatinahwo wechidiki
negrifu hauna nyato kumira zvakanaka saka tenge a campaign e tiri kutaidzawo mamwe masangano akazvizirira egatosana navatoti macivic society vanadzimabhuru yacho human rights misa zimbabwe nanazvela vanenge vachiya tichishandirana navo kuti tikwanise kuti veruzhinji vabatsiridze kuti ukama huri pakati pevechidiki nekambani iyi yegreenfield because ikambani hombe hombe kuti iri kuinvesta 600 million zvipo zvatinoda kuti tinge tichitaurana naye kuti ai taita kwazoshandira pamwe chete
muri kutarisira kuti pano yavechidiki vangani
tingatara vechidiki pamameeting yakanyari yatinotara vechidiki vanosvika kuma 3000 tichange tine veruzhinji tine kambeni inenge ichisanganisa vana vechikoro takwirira government high school Chitete High School, Rimbi High School, Shibuwe High School, ndo makechimendi ene mtandawe, ndo zi makechimendi area yetu ye shikoro, wana we shikoro, watushana nabo. Dene ma youth, sisiri kushikoro, ya net out of school youth.
Mubvunze wekupedzisira vamadhuku mungatiudza kuti vechidiki vari munharaunda yenyu vari kurarama sei tiri kunzwa kuti muzimbabwe nyaya dzemabasa dziri kunetsa.
Hazidiki kunyepera mukoma wangu zvino hazvina kumira zvakabata vechidiki vazvii mungatoziva kuti pane vamwe vakutoregedza chikoro. Vechidiki vane kuma 13, 14 years vakuti vamwe vati vakutomhanya mana chechomo kana kuti mana dzondai muchipinge kutaunuka vari mana bechinafomu vachiita zvechipasi inyaya yekuti havasina kana mari dzekuti vabereki vava vasapote nenyaya yenzara nendaane vamwe vechidiki vanombota vachiita macross border vachienda south africa vachiti asi mazuva ano south africa kwacho hakuna kumira zvakanaka kune nexenophobia tine rakawanda vati vakutouya tichiviga nekuti vanosvika ikokupisha mabasa saka vari kutambura cross border yacho haisi kunyatsobhadhara munoona kuti pane nyaya dzakaroda dzinombotaura pamaplatforms edu platform for youth evachidiki vanenge vakutoenda kunoba chikafu kana mudzimba chaimo nenyaya yekuti ari kutambura saka tiri kuona kuti upenyu hwaomesa tingati sekuti tiri kuda kuita lonji yedu mukaziva kuti vechidiki panga pamboita kakunda hope yekuti pamwe greenfield sezvo yange achidzi kambani hombe ichapawo vamwe mabasa zvinezvi zvekuona kwedu hazvisi kunyatsa kutifambira zvakanaka zvinobva vechidiki vane mitambudzika tinozwa vechidiki kune dzimwe nzvimbo vari kunzi vari kupihwa land asi vechidi kuvati kushanda navo kuchipinga uko havana zvavari kutombowana
aiwa tinokutendai vamadhuku nekupinda muchirongwa chedu
ndatenda vateereri tichingoti aiwa ngatirambe tichifambira pamwe seplatform for youth development tinoda kuti tinge tiri vechidiki vakarongeka vechidiki vasina violence ndo zvinhu zvikunyanya kunesa vechidiki vanongoshandiswa asi tii tichikurudzira vechidiki budiriro inouya kana takanyatsorongeka tichifambira zvinoenderera pamwe nemitemo dzenyika ndatenda hangu
tinotenda zvikuru manga makateerera kubva kuna vaClarice Madhuku vanova mukuru wesangano replatform for youth development muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Tinotenda zvikuru Blessing iye zvino tokupai kambo mabasa kubva kuna Thomas Mapfumo. Nzwisa yekambo mabasa kubva kuna Thomas Tafirenyika Mapfumo kachuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7 pazuva reWorkers Day sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Vashandi vemuZimbabwe vanobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revashandi panguva yevashandi vakawanda vari kurasikirwa nemabasa. Bato reMDCT roshushikana nekusagadzikana kuri mukanzuro yeguta reHarare zvichitevera kudomwa kwavaJames Mushore semunyori mukuru wekanzuro. Tava tashkwa kumagumo yichirongwa chedu. Anokuwini kaine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri. Ndiri mu Washington DC. Ndokusia mina. Marvelous Mthanganya uye.